Munozvisisa imi kuti nyika inoyi haina kumira zvakanaka paupfumi hwenyika. So matambudziko arisangana nevashandi, matambudziko anotibata zvikuru, matambudziko atikusanganawo nawo tisi sekanzuru seinstitution. Saka yangova nyaya yekuchemera kune umwe ari kuchemawo, muchifunga kuti umwe ane mari, umwe haana, umwe anayo, umwe haana. So matambudziko andiri kutaura nezvavaya ndeyekuti iyo kanzuru pachayo ine matambudzikowo ekuti haisi kukwanisa kuwanawo zvinoigutsa kubva kuvagari. Vagariwo vane matambudzikowo ekuti havasi kukwanisa kuwanawo zvinovagutsa kune kwavanoshandirawo. Kumakambani unoshandira vagari kune matambudzikowo futi zvakare, nekuti ikonomi yacho inongobata munhu wese. Saka zviripo kupindura chaizvo maringe nekwese nenyama ndidzidza ndezvekuti hongu sekanzuru tikusanganawo nematambudziko atikusangana nawo. Matambudziko aya anobva mukushayiwa kuwana zvinogutsa kuti tikwanise kufadza munhu wose. So vashandi vekanzuro vamwe vakanyora vakati vane kundikano yekuuya kubasa, inova kundikano yatakagara pasi tikaongorora. Saka pari zvinezvi tine mamiting ati kuita neutungamiriri hwevashandi kuti tione kuti zvidiki zvatingakwanisa kunga tichigadzirisawo ndezviki kuti vange vachibudirira kuuya kubasa. Pari zvinezvi vasi kuuya kubasa ndivana mukoti vanoshandira kumakliniki kwedu, vanova vatiri kukurudzira kuti uyai kubasa tinge tichigadzirisa matambudziko enyika yedu tiri pamwe chete.
Vanouya sei kumabasa vachiti havana mari? Mune urongwa here hwamuri kuvaitira hwekuti vakwanise kunge vachienda kumabasa?
Nyaya yeurongwa ndeyekuti mwedzi miviri yapfuura takakwanisa kuvapa $120 pamusoro pezvangu achiwana ne6% increment. Izvozvi tatiri kubika kuona kuti tingavape futi here imwe mari yekuti ibatsirikane. Pandaibva kuhofisi ndanga ndichisiya tichikurukura mari nechekuita nema250 ekuti vakwanise kunge vachibatsirikana. So sezvandataura kuti iyi haisi nyaya yekuti kwandinoshandira ngakundipe mari, inyaya yekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka kana nyika isina kumira zvakanaka, inotadza kumirira zvakanaka mushandirwi nemushandi. Saka haisi nyaya yekuti kana zvinhu zvakwira toti ngatitarisei kukambani. Kambani dzadzoguma dzabhuroka futi zvakare, nekuti ikonomi haisi kambani, ikonomi haisi institution, ikonomi haisi murungu waunoshandira.